FEMA members are across the nation. Lapho from a WhatsApp group ekuti tinenge tichiparana maupdate ekuti minamato yedu inofamba sei. Saka tinenge tichikwira takazvirima tisingadyi kana kunwa zuva rese kusvikira tabreka. Saka tinowanza pazuva pamakuseni tichingomuka tidye chinhu kusvikira na 4 tinenge tichitanya tisingadye tichera tichinamata. Namatira maissues akasiyana-siyana anenge achiitwa pamazuva.
Chii chikuru chamuri kunamatira gore rino?
Gore rino tekare tinamatira nyika. Chatiri kunyanya kubata tiri kunamatira maelections a 2018. Chimwe chizvinhu chatakanzwisisa sekuti ino kuti maelections afambe zvakanaka zvinoda kupindira kwamwari. Saka tiri kunyengetera kunamata kuti maelections a 2018 afambe zvakanaka. Chokutanga tiri kunamata against violence, political violence chaiyo. Hatisi kuda violence this time maelections. Hinde chipiri hatisi kuda zvakare madistricted results. Saka tiri kunamata nenyaya idzodzo dzokuti ino ngaparege kuva nenyaya dzinotaura zvekurizwa nezvekuita sei, asi zvinhu ngazvifambe zvakanaka ino pamaelections. Saka tiri kunyanya kunamata takanangana maelections a 2018.
Mataura imi kuti muri kuda kuti sarudzo dzinge dzisina mhirizhonga. Tinoona kuti vanenge vari musarudzo ndevemapati ezvematongerwo enyika. Muri kushanda navo here kuti vanzwisise nyaya yemhirizhonga iyi?
Iko zvino tinofara nokuda kwokuti pane urongwa hwecoalition especially hwemafosem party. Saka pavanoungana coalition inoinoungana kazhinji zhinji sepreanezvezimbabwe tinopiwawo mukana. Saka ipapo tinowanawo mukana wokutaura kuti no isusu from the decision point of view hatisi kuda zvachose political violence. Saka nokudaro tinovakurudzira kazhinji kuti kana vachiita macandidates ngavaise macandidates anoziva mwari uye macandidates anotya mwari. Nyangwe kuti ndozvizvizve zvatiri kuita.